Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei ino misoro ye na udzedu zanasi china ndira 30-2020. Mamwe maseneta eku America anoti nyika yavo inofanirwa kuisa pazvirango vamwe vanhu vanodyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuchikora kodzero dzeveruzhinji. Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanoti paramende haifanirwe kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Vakare mara vanoti havasi kufara nebhiri remutemo unobata vakare mara vachiti harina zvido zvavo zvakachengetedzwa mubhiri iri. Studio 7 inotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu kumanikaland. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.